mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kurume 25/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nezvibongova zvinoona sekuti mukuru wenyika anenge achifanirwa kuti apota achitumira vamwe maministers ake kana kuti mavhaisi ake so that timboita concentrate munyaya yekugadzirisa zvinhu zvedu zvisina kumira zvakanaka.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kusimuka mangwanani ano vakananga kuSouth Africa kumusangano weSADC wemazuva maviri.
Zimbabwe iri kupiwa rubatsiro rwakakwana asi hatingawanikwe tichida kungoramba tichitambanudza maoko. Uku tiri kutambanudza maoko uku tiri kuburitsawo dzimwe mari kutsvaga jeti dzinodhurisisa pasi rose kuti tionekwe kunzi tinodhiraivha zvinodhura. Hazvionekwe zviine udzamu.
Vazhinji pasocial media vari kushora mabatirwo akaitwa dambudziko redundumupengo nehurumende. Chikwata chenhabvu chemawarriors chichaenda kumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kusimuka mangwanani ano vakananga kuSouth Africa kumusangano weSADC wemazuva maviri. Musangano uyu weSADC Solidarity Conference on Western Sahara ndiwe kupa rutsigiro kuvanhu veWestern Sahara mukurwira kwavo kuzvitonga kuzere. Pamusangano wakaitwa nevatungamiriri venyika dzeSADC muna Nyamavhuvhu 2018 pakabvumirwa kuti musangano uyu uzoitwa. Musangano uyu unonzi uchapa vatungamiriri venyika dzeSADC mukana wekuratidza rutsigiro rwavo rwekusununguka nekuzvitonga kuzere kwevanhu veWestern Sahara. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mutungamiriri wenyika ange asingafanirwi kufamba zvakanyanya zvikuru panguva ino nyika yakatarisana nedambudziko rakaitika. Dr. Roderick Machekano vanoti kunyangwe hazvo Zimbabwe ichifanira kutsigira kusununguka nekuzvitonga kuzere kwedzimwe nyika, zvange zvakafanira kuti dzimwe nzendo dziitwe negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika kuti mutungamiriri wenyika awane nguva yekuona zvinodiwa munyika. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe maonero avo.
Dzimwe nguva zvinhu zvakadai izvi ndinoona sekuti zvinhu zvokuti unogona kutumira foreign minister wako kana kuti deputy president wako. Nenyaya yekuti mamiriro akaita zvinhu mazuva ano kuZimbabwe pakuti takaita dambudziko guru iri remvura yakadai ichiparadza nzvimbo nezvimwewo zviri maissues ari around economic recovery yedu. Nedzimwe nguva ndinoona sekuti mukuru wenyika anenge achifanirwa kuti apota achitumira vamwe maministers ake kana kuti mavhaisi ake so that timboita concentrate munyaya yekugadzirisa zvinhu zvedu zvisina kumira zvakanaka.
Zvakaipa here kuti Zimbabwe itsigire rusununguko rwevamwe vasati vawana kuzvitonga kuzere?
Kupa rutsigiro kune dzimwe nyika zvinhu zvakanaka chaizvo, asiwo dzimwe nguva kana iwe munhu uri panguva yakaoma hazvingakwanisi kuti unge uri uchienda kune zvinhu zvese zvese.
Pane chamunoona here mukufamba kwavo?
Ndinoona sekuti chinangwa chinenge chiripo. Again, zvinoenderana nokuti issue iripo iri importance rakaita sei kunyika. Is it something chokuti kunokwanisa kutumigwa a junior person like a foreign minister kana kuti a deputy president?
Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Apo hurumende ichedza kubatsira vanhu mushure medutu mpengo cyclone Idai, vanhu vazhinji pa social media vari kushora mabatirwo akaitwa dambudziko iri nehurumende. Chizvarwa cheZimbabwe vatapiwa kapurura vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuratidza kuve nehanya nevanhu vachiti hurumende iri kuita zvemuchato parufu.
Hurumende haisi kunyatso buda pachena kuti inyatsoita basa chairo chairo rokufanira kunge richinyatsoitwa. Ndopamuenzaniso. Panyaya dzekuti Air Force inofanira kunge ichitobatsira kudarika kutumira helicopter imwe chete kana kuvimba nevamwe vanhu kuti vatibatsire, isu dai hurumende yatotungamira mberi kuti inyatsoita basa rinooneka. Ndiri kupamuenzaniso zvenditarisa South Africa zvairi kuita kuMozambique. Kutumira mahelicopter ichibatsira vanhu zvazvinonyatsooneka. Vanhu hatingazvibvise panzvimbo tototanga kutoenda mberi neupenyu hwedu tisati tapedza kubatsira vanhu vari kuda kubatsirwa.
Munofunga kuti Zimbabwe iri kupiwa rubatsiro rwakakwana here?
Zimbabwe iri kupiwa rubatsiro rwakakwana, asi hatingawanikwe isu tichida kungoramba tichitambanudza maoko. Uku tiri kutambanudza maoko uku tiri kuburitsawo dzimwe mari kutsvaga jeti dzinodhurisisa pasi rose kuti tionekwe kunzi tinodhiraivha zvinodhura. Hazvionekwe zviine udzamu nemurutsigo rwakanaka kuvanhu vanotiona tichitakamira sevanhu kuti uku tiri kuhaya jeti dzinodhura kuti mukuru wenyika afambe, uku tiri kutsvaga rubatsiro. Hazvina njere mukati.
Kana makatarisa mabatirwo aitwa zvino nehurumende kusvika pari zvino, pane chamunoshora here?
Chekutanga, vari kuedza kuita zvinhu zvakanaka, asi zvimwe zvinhu zvavanoita zvinenge zvichinoratidza kuti hazvina mwoyo wakanaka kana kuti hazvina uchokwadi mazviri. Ndashaya zwi rakanaka reshona. Hazvina sincerity mune zvavari kuita, hazvina kutwasuka. Munoya nemasofa inini kuda kutaura nevanhu vachemwa, vafirwa nevadii, moto tsvaga masofa ekuti mugare. Muri vakuru venyika, but miraiwo nevanhu, ingoitaiwo sevanhu. Hamungaite muchato parufu, hazviite, hazvinakidze. Uyezve ndakazonzwa kuti pane vamwe vakatotswedzwa nguva yakareba vachimirira kuti mukuru wenyika asvike vapiwe zvekudya kana zvavanga vabatsirwa nazvo. Hazvifanira kunge zvichidaro. Hatifaniri kuwanza mutemo nekuwanza urongwa vanhu vachifa. Ngatiedzei kuisa kuzvisvitsa panzvimbo, tozvisawo mumaoko yavo vatambi vari kuona moto wacho. Toabatsirawo nenzira dzinoonekana. Zvinhu zviripo ngazvipiwe kuvanhu. Uyezve ngapasanikwa mitemo yakawanda wanda nezvekuronga zvakawanda wanda pakati apa vanhu vachifa. Handi tinoona kuti pane vasara vacho, pane vari kuda kubatsirwa here, pane zvaitika here, ngatizivisanei izvi nguva iripo. Nokuti chimwe chinhuzve ndiri kuona veminister of information vari kungopawo ruzivo rwekuvanhu zvezvekungoti pakati pane bridge rapwanyika, but havasi kuudzawo vanhu kuti pane zvakati. Pane pamwe pavaitaura zvekuti pane dhemu riri kuda kupwanyika, ndobva vangopedza ipapo. Havasi kuudza vanhu kuti budai ibvai kana chizvangonzi dhemu riri kuda kupwanyika. Saka vanhu vodi zivisai vanhu information yakakwana kuti kuti vakwanise kuona zvekuita. Kana muchikwanisa kuvabatsira, hurumende ine maresources, ine mukana wekubatsira vanhu. Ngavanoshandisa masoja, vanoshandisa mapurisa, mota dzemasoja, mota dzemapurisa kubatsira vanhu. Mahelicopter achiwo ngaenda anobatsira vanhu. Hamutumire helicopter imwe chete. Zvinhu zvakadai sorufu rwevanhu vatiri kutaurwa nezvarwo, vanhu vari kufa, vanhu vari kudii, nhamba dzevanhu dziri kutaurwa papepa hatsiridzo nhamba dziri zviri kuitika pasi. Zviri kutoitika zvicho zvakatosiyana. Ndotoona vamwe wacho vari kutoenda mberi neupenyu hwavo kuvamwe vanhu vachiri kungotambura.
Chii chamungada kuona chichiitwa?
Hurumende ngainyatsotipawo kurongeka kwayakaita. Ngaitumire vanhu yovoenda panzvimbo dzevanhu vakakanganisirwa nedutu iri, vonyatsoona kuti vanhu vese vabatsirwa here. Vasati vawanikwa vangawanikwe sei? Kana pane vanokwanisa kucherwa chitsvagwa, ngazviitike nekufambirana pamwe chete nenguva, tichibatsirana tichionana kuti tese tiri pano tiri kufambira chirongwa chimwe chete kuti tikwanise kubatsira kuti okay, vachibatsirwa wacho ndeava. Iye zvino tiri kunzwa mamabhodha aakutokumwe mitumbi yaakubudira kunana Mozambique Indian Ocean. Tozivawo kuti vari kunotora vanhu vacho ivava vari kuindian ocean ndevapi. Zvakarongeka tinyatsoziva kwete kuti munhu zvionere. Hurumende ndo yedu tese, asi munhu pauri ipapo chakuwana chakuwana zvionere. Asi kana taakuenda kumapepa tiita kunge tiri kubatsira vanhu sere, pasina chiri kuitika. Vanhu vari paground vari kuchema kudarika zviri kutaurwa mumapepa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vatapiwa kapururwa vari parunare kuOregon neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu reWashington DC muAmerica zvakangwanisa mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora yokubatsira nayo vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kumusha. Mumwe wevakaronga mutambo wekuunganidza mari iyi muzvare Mercy Guramatunu vanove nhengo yebhodhi resangano reZimbabwe Diaspora Network North America vanoti mari iyi ichabatanidzwa neimwe iri kuunganidzwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica yose iyo iri kubatwa navaFreeman Chari vari kuOhio yozotumirwa kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita namuzvare Guramatunu pamusoro penyaya iyi.
Mutambo wakafamba zvakanaka zvikuru. Ambassador wedu wamutembo vakanga varipo. Takanga tiine vakuru vemasangano eChurch Apostolic Faith Missions, Wayward in Faith Ministries nevamwe vakangodaro vanga varipo vachitikurudzira. And vanhu vemunharaunda vemuZimbabwe vanga varipo wakati wandei.
Tinozva kuti chinangwa chenyu chachiri chekuunganidza mari yekunobatsira nayo kumhuri dzakawirwa netsaona yecyclone idai. Mungatudza kuti makakwanisa kuunganidza mari yakadii?
Takakwanisa kuunganidza mari inopfuura iyo, it's close to 6,000 I think. Iye zvino zvona vachiri kungounza futi mari. Pane dzimwe mari dzakazouya after nedzichiri kungouya, saka at this moment we don't know how much, but we know kuti it's around $6,000. And zvingade kuti nditaurewo kuti vanhu vakanga vatopa futi mari before kuma maorganizations. Saka imari itori pamusoro iyi yeimwe yanga yabviswa nevanhu, even ivo vakauya vacho nezuro.
Mari iyi munotarisira kuzoitumira sei kumhuri dzakawirwa netsaona dzamuri kuda kubatsira?
Tiri kushanda namukuma Freeman Chari, and kuna mukuma Freeman uko watoreza $72,000 and iri kuendeswa iwo ichishanda nemaorganization emakaona seangare online naye Presbyterian Church nevakangodaro. Saka mari iri kuendeswa kune maorganization ari on the ground already working.
Vazhinji vanogona kunge vaine zvimwewo zvavanoda kubatsira nazvo zvisiri mari. Muri kutambira rubatsiro rwakadii?
Pari zvino hatina zvatingati tiri kutambira in terms of kutora zvinhu tizotumira kumusha, nekuti takaona kuti isusu kwatiri kunoko tiri kure, nekuti tikatora sei mbatya kuti tiendese kumusha zvinotora nguva yakareba. Asi tikatumira mari vari kumusha vanokwanisa kudi kuti vatenge zvinhu vachiendesa zvinhu, and this zvazviri immediate kuti zvinhu zviende. Saka takaona kuti mari ndiyo yakakodzera, asi zvisingarevi kuti izvo hatichasviki pakoende kuti maybe tichazo kuti ngatiendesei zvinhu kumusha. Zvino zvatingangokwanisana paine vari kuda vari kuteerera vari kuda kudaro izvozvo kuti tivakolektire zvinhu vachitumira, tinokwanisa kudaro.
Avo vanga vari mumwe wevanhu vari kutungamira urongwa hwekuunganidza rubatsiro rwekupa vakawirwa netsaona yecyclone idai muzvare Mercy Guramatunu vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Topotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Hurumende yabudisa mashoko ekuti vanhu vanogara padyo negomo remapadza kuBikita vangwarire matombo anobva mugomo iri. Mushure medombo rinorema matani anoita gumi nemashanu rakakunguruka nemugovera mangwanani, asi harina kukuvadza vanhu. Mugwaro rimwe chete iroro rehurumende, hurumende inozivisa vanhu kuti Manyere Dam riri murwizi rwaNyamakati kuVhumba riri kuyerera. Hurumende inoti mujuri wedhamu iri unoratidza kuve wakasimba, asi hurumende inoyambira vanhu kugara kure nerwizi urwu. MuHerald mune nyaya pamusoro pekukunda kwechikwata chenhabvu chemaWarriors. Mupepanhau iri zvekare mune nyaya yeZimbabwe ichitenda nyika dzose dzakatumira rubatsiro panguva yedutu mupengo. MuChronicle mune nyaya yevanhu vatatu vafa mutsaona apo kombi yakabonderana nerori kuGokwe. Mupepa iri zvekare mune nyaya yevanochera goridhe vakazvimirira small scale miners, avo vari kuti hurumende idzikise mari yemutero yavanobhadhariswa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwazuva iyi vateereri veStudio 7, zita ndinoitwa Mafira Kureva, ndiri kuno kuJoburg but kumusha kumasvingo kwaChikusese. Nematambudzikoi zvaro zveZimbabwe yatakasangana nawo zvakangooma hazvo, but zvinowanikwa muupenyu, ngatichemei tine tariro. Ini ndinoti Iku hurumende yedu yeZimbabwe dai yachibatsira vanhu vose vakawigwa nedambudziko vavabatsira kana kuvavakira dzimba tombo pamufanidzo kuti kana two rooms zvayo pamunhu mumwe nomumwe unenge akawigwa nedambudziko iri kunzvimbo iyoyo yakasangana nedambudziko ende tinozviona zvinoitiwa kune dzimwe nyika rumwe rubetsero ruchizotevera zvekare pavanhu vanenge vabetsera ndinotenda kune vamwe vakabetsera nemari dzavo dzekuzvidza dai mari iyi yagona kungosvikawo yakadero kuvanhu vakasangana nedambudziko nokuti pari zvino nyika yedu yaZimbabwe yainge yagara nedambudziko zvekare rokuti mari yedu iyoyo nyangwe vanhu varimo haina zvainotenga saka kana mariwo ingasvika kuvanhu vakagwa ndambudziko semavuira anenge akaita sekune dzimwe nyika dzakaita sekuna naamerica waratidza kuti vakabudisawo mari dzakawanda rubetsero guru svikewo kuvanhu vakasangana nedambudziko kwete kuti mari idzi dzichiperera muhomwe dzevanhu vanenge vane zvunhu vachiita uori munyika yedu ndinoti ipavo panenge vasina kumirawo zvakanaka ndatenda
makadiko vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwawo Charlesi Chikati tinobvawo kuchipingo uko ndotokumbirawo mutondiisawo rekodhi yangu itonzikawo zvehurumende tinochemawo nemvura yakatitorerawo munda dzedu chipingo uko kutafara kwana murenje uko pane mairigesheni ainge ari mamusirizi pane magama ainge akatywa ngehurumende ino akapwanyika saka totokumbirawo hurumende kutotigadzirisirawo madhamu iwaya isusu zvedu tanga tisinawo munda dzanga dziriko isi totokumbira vanga vane munda dziriko kuti vagadzirisiwo madhamu vaone kurarama nekuti ndiwo kwavairaramira ikoko kuzvita vamwe vanga vatori nemunda wadzimwe dzanga dziri mwana musirisi vakatorerwa munda dzavo saka totokumbirawo hurumende kutotibatsirawo ngechikafu makadini vashamarari vestudio 7 ini ndinoitwawo madhedhedhi ndichibva Cape Town apo zvinorwadza zvikuru akomana zvaitwe kuchipingi nekuchimanimani akomana yei zvinorwadza zvinorwadza asi nini maonero angu nini nemafungiro angu zviro zvizvi akuru ndokunonga akuru enyika ari kukanganise maitiro awo haasi kude kurumba romba here zvekude kuramba akandonga achitonge nyika achirombe zvinokwadza anhu akomana ndichazvioni mushe maimini akuru ari mberi kwedu ngaaone zvekuita bhozi zvimwe zvacho ka ndiwo ari kuzvikokere moto kunze mumba chaimo kuvhiringidze vhiringidza anhu hazvinaonakaba zviri kuitika
muri sei kuvatepfenyuri vestudio 7 aiwa basa tinoritenda remukubata richiti harambai muchienda mberi sanete inini ndakaita research yangu ndega ndikanyatsoona kuti kubva zvakapinda hurumende iripo iyi yava munangagwe kumusha kwambofiwa zvedu muzimbabwe mafiwa takatanga kuona dzitsaona moto waingonyuka chero pawadira vanhu vakapfurwa kukazouya iko zvinodutu mupengwe nguva shoma shoma yangopindawa munangagwa chinhu chaakunyanyondirwadza ndechekuti parubetsero rwuri kupiwa vakuchitanga zvemapato futi vanhu vezanu pf ivavo vatotanga kutoti zvinhu ndezvezanu no hurumende yavo ka haisiyo yega iri kupa chikafu chikafu chiri kubva mativi mana enyika akasiyana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze nezviri munyika zviri kubetsera padambudziko iri please ngavambotimirira zvemapato unotonyima munhu anotori nevana kana kuti vabereki kana kutoti murume kana mukadzi akatoshaya nedutu mupengo iri asi wotanga kutaura zvebato kuti topave bato rekuti dai vamira izvozvo pakunyora neipapa ngavanyore vanhu vari padambudziko vanhu vari vese vari padambudziko please ndapota ngavamire zvemapato vanhu vanoda kubetserwa vese ndatenda
mwakadini vestudio 7 munotamba here vestudio 7 ini ndinotamba ndini gondai ukamutonhere ndakabarwa kuchipinge ndokwandakabarirwa kuchipinge pachibuwe ndokwandabarwa ikweyo ndina taita angu akasanganisawo neyakadaro iyo asi akarara mari yekuchipinge kuchimani mani ndinoti mwari vari kuchema hama dzemuruma wawo taita anguwowo ndoti mwei mukunda wangu wechema hama dzako hama dzemuruma wako zvakanaka ndakatobvawo ne kuchipinge kuchema hama dzemuruma mukunda wangu ndakatobve zvandakaona zvaichirwadza ukazvoonawo zvandakaona uko zvinorwadza ndakwaso kuita hei tinaine kamara kananga ndinako ndikatengawo zvikofini rikabatsirika rikati zvekuti afuchirwa ari mukofini rakanaka asi takamuona tikamuigawo zvakanaka ndatenda.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asinei nechekuita nestudio 7. Chinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa mukurwisana kwemarudzi akasiyana muMali vasvika zana nemakumi matatu nevana. Sangano reUnited Nations rinoti varwi verudzi rweDogon vanozikanwa mukurwisa kwavanoita misha iyi iri pakati penyika yeMali. United Nations inoti vamwe vakaurayiwa madzimai ane pamuviri, vana vadiki neharawa. Muguta guru reBamako, vanhu vanosvika makumi mashanu nevashanu vakakuvadzwa munzvimbo inogara vashandi veUnited Nations. Vanhu vanosvika mazana mashanu vanunurwa kubva muchikepe icho chakafira mugungwa padyo neNorway. Zvikopokopo zvakatakura vanhu mazana mana nemakumi manomwe nevapfumbamwe, asi vamwe makumi vaviri vakakuvara. Sangano reRed Cross rinoti vakakuvara vakatsvuka mapfupa uye vane maronda akadzika. Vanhu ava vange vachifara zvavo vari muchikepe chinonzi Viking Skyship. Ndege dzeIsrael dzakadonedza mabhombi munzvimbo yeGaza Strip nemusi wesvondo. Mutauriri webazi rezveutano muGaza anoti vaPalestina vanogara muGaza vakapotsera zvinoputika pamiganhu pakafa munhu mumwe chete mukurwisana nemauto eIsrael. Makaterera kuStudio 7, aneni muchirongwa nditanonoka Wande tiri muWashington DC. Gweta rehurumende Attorney General William Barr vabudisa zvimwe zviri mugwaro rakanyorwa nemuchuchisi mukuru vaRobert Mueller avo vange vachiongorora kana sangano raibatsira kuti vaDonald Trump vasarudzwe kuita mutungamiri wenyika muna 2016 vakashanda nehurumende yeRussia musarudzo iyi. VaMueller vanonzi vakawana umbowo hwekuti Russia yakapindira musarudzo iyi ichibudisa nhau dzekunyepa padandemutande uye kubudisa tsambambozha dzaamai Hillary Clinton idzo dzavakawana nenzira isiri pamutemo. Mutsamba yavanyorera vamiriri veparamende vabva vati vaMueller havana kuwana umbowo hunoratidza kuti vaishanda musangano rokubatsira kuti vaTrump vasarudzwe vakashanda pamwe chete nehurumende yeRussia mukupindira musarudzo. Mutsamba yavo kuvamiriri veparamende vabva vati hapana umbowo hwakakwana hwakawanikwa hunoratidza kuti zvakakonzera kupomera vaTrump mhosva yekuedza kuviga chokwadi kuvaongorori venyaya idzi. Vabva vanoti kunyangwa hazvo gwaro ravaMueller risingataure kana vaTrump vakapara mhosva harisi kutaurawo kana vasina mhosva. Pari zvino vaimbove chipangamazano chavaTrump vaMike Flynn nevaimbova mukuru wesangano rokubatsira kuti vaTrump vakunde musarudzo yemutungamiri wenyika vaPaul Manafort ndivo vamwe vevanhu vanosvika makumi matatu nevana vakasungiswa navaMueller uye hakuchina vamwe vachasungiswa navaMueller. nengo dzeparamende dzamapato akasiyana siyana dziri kuti hadzisi kuda zvokuudzwa zviri mugwaro ravamula vachiti gwaro iri rinofanirwa kubudiswa pachena vanhu vese vazvionere vega. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemawarriors nezuro chakakwanisa kupa vanhu vezimbabwe mufaro munguva iyo nyika iri pakuchema tsaona yakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai, zvichitevera kubudirira kwatakaita kuenda kumafinary emakwikwi e2019 Africa Cup of Nations achaitwa kuEgypt gore rinouya. Izvi zvinotevera kurova kwakaita chikwata chemawarriors Congo Brazzaville 2-0 mumutambo wacho wekupedzisira wakatambirwa munhandare yeNational Sports Stadium muHarare nezuro masikati. Zvibodzwa zvezimbabwe zvakabva kuna Kama Billiard kwapera maminitsi makumi maviri nechimwe chakabva kuna captain wemawarriors Knowledge Msona kwapera maminitsi makumi matatu nemanomwe echipamu chekutanga chemutambo uyu. Zimbabwe, iyo yakange ichingoda pointi imwe chete, yakabatana neDemocratic Republic of Congo murwendo rwokuenda kuEgypt mushure mukurova kwayakaita Liberia 1-0 mumutambo wakatambirwa kuKinshasa. Nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kusimuka mangwanani ano vakananga kuSouth Africa kumusangano weSADC wemazuva maviri. Vazhinji pasocial media vari kushora mabatirwo akaitwa dambudziko redutu mupengo nehurumende. Chikwata chenhabvu chemawarriors chichaenda kumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations kuEgypt. Ndiri muno muWashington DC, ini ndinitanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka.